Musikana akadzorera bhegi raakanhonga. Daniele, mumwe wezvapupu zvaJehovha anogara kuSouth Africa, akanhonga bhegi rakanga rasiyiwa nemumwe munhu murestaurant inotengeswa kofi. Mubhegi racho maiva nemari nemakadhi ekubhengi. Neshungu dzekuda kudzorera bhegi kumuridzi waro, Daniele akatsvaga nhamba dzefoni kana nhamba dzepanogara munhu wacho asi akangowana zita remumwe murume chete. Akaedza kutaura newekubhengi remurume uyu kuti vamubatsire kumuwana asi zvakashaya basa. Daniele haana kukanda mapfumo pasi. Akabva afona panhamba dzachiremba dzaakawana parisiti aiwa mubhegi racho. Vekwachiremba vakabvuma kupa murume akanga asiya bhegi nhamba dzaDaniere. Murume uyu akashamiswa paakafonerwa nemunhu aishanda kwachiremba vake, achimuudza kuti Daniele aida kumupa bhegi rake raakanga anonga. Paakauya kuzoritora, akawana Daniele aina baba vake. Vakashandisa mukana wacho kumuudza kuti nei vakanga vaita zvese zvavaigona kuti vamuwane. Vakatsanangura kuti sezvapupu zvaJehovha vanoedza kurarama zvinoenderana nezvinotaurwa neBhaibheri. Ndosaka nyaya yekutendeseka nguva dzese ichikosha zvakanyanya kwavari. Kwapera maava mashomanene, murume uya akatumira Daniere nababa vake meseji, achivatenda nekudzorera kwavakanga vaita bhegi rake nechikwama. Akanyora kuti, "Ndinotenda chaizvo kunditsvaga kwese kwamakaita. Ndakafara kuona mhuri yenyu uye ndicharamba ndichiyeuka rudo rwenyu nemufaro. Kuratidza kutenda kwangu, ndinoda kukupai chipo. Ndinozviziva hangu kuti munoshandisa zvinhu zvenyu kuti munamate Mwari. Zvamunoita zvinopupurira kuti muri vanhu vakanaka. Ndazvionera ndega kubva pakutendeseka kwaDaniere. Saka ndinodzokorora zvakare kuti makaita henyu, Mwari ngaakomborere basa renyu." Kwapera mwedzi mishomanene, baba vaDaniere vakaonana zvakare nemurume uya, ndokubva avaudza zvakanga zvichangobva kuitika kwaari. Ainge aenda kumbonotenga-tenga, ndokubva anhongawo chikwama chakanga chadonedzwa pasi. Paakawana mukadzi akanga adonedza chikwama chiya, akamudzorera chikwama chacho. Akabva atsanangura kuti kudzorerwa kwaakaitwa bhegi raakanga arasa ndiko kwaita kuti adewo kudzorera chikwama chaakanga anhonga. Akati, "Ukaitirwa zvakanaka nemumwe munhu, kunyange zviri zvidiki, zvinoita kuti uzoitirawo vamwe zvakanaka, uye zvinoita kuti vanhu vagarisane zvakanaka."